manera kana kamurie Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosanga na zvakare maenero anhasi kuri musi wechina chivabvu 13, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuvapa kwemadhamu kana kuwandudzwa kwemadhamu chinhu chakanaka chavari kuita ichocho uye tinoremba kuti hazvingoperere pakuvaka madhamu asi panofanira kuiswa zvekare maprojects muvanhu vakakomberedza dzamu iroro kuti vakwanise kushandisa mvura iyoyo kuti vava necheuviri.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda iyi pamwe nedhorobha remarondera.
Ndinotinetsa kuti ndinoshava kuti sei vakaenda ikoko kure kunodhura. Tiwazibeta nevakaitira munomazvingomo nemahotera endi titransport yavakashandisa kuenda kublawa ikoko vakaspenda fuel yakawanda zvokuti de vakaitira kana pachevron kana paflamboyant vavasina tomboshashashandisa fuel yakawanda sasaizvo.
Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vari kuvira nehasha vachitsutsumwira kanzuro yavo iri kuitira musangano wayo muhotera inodhura kulawayo.
Kubva pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nekukurumidza kusvika pakuti vamana vavakwedzerwa makore zvoita kunge ndivo vega vanokwanisa kuita basa iri nyamba tine vatongi vakawandisa mutemo waifanira kungoteverwa kuti makore avamalava zvaasvika 10 manomwe vava kufanira kuenda pamudyandigere sezvakatarwa mubumbiro remutemo renyika.
Magweta anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekuwedzerwa kwenguva yemukuru wevatongi vematare valukumalava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro riri parwizi mucheke pamuganhu wematunhu emashonaland east nemanikaland iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda iyi pamwe nedhorobha remarondera. Vari ikoko vamunangagwa vaparurawo chirongwa chekuchengeta hove pasi pehomwe yemutungamiri wenyika yepresidential community fisheries scheme pamwe nemadiridziro emuchekeranwa irrigation project zvirongwa zvinonzi zvinotsigirwa nehurumende ichishanda pamwe nemadzisawira ayo. Bepanhau reHerald rinoti mutungamiri wenyika vati kwemakore akawanda mvura yanga ichingoerera munzvimbo iyi isiri kuchengetedzwa asi iye zvino vazouya nezano rekuti isimudzire upenyu hwevanhu kana dai kusiri kunaya. Dhamu remachekeranwa iro raimbozivikanwa seCausewey Dam rinochengeta mvura inosvika zviuru 95 zvemamegarita kana kuti 75,000 megalitres. Mhuri dzinodarika 140 dzinonzi dzakabviswa pamisha yadzo kuitira kupa mukana wekuvakwa kwedhamu iri. Mukuru wesangano rinokurudzira kuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti nekuda kwemamiriro ekunze ari kushanduka chinhu chakanaka chose kuti kuvakwe madhamu asi vanokurudzirawo kuti zvisazongoperera mukuvaka madhamu chete asi kuti kuparurwe zvirongwa zvinobatsira vakakomberedza madhamu aya.
Mamiriro ekunze kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze yatingati climate change. Kuvakwa kwemadhamu kana kuvandudzwa kwemadhamu chinhu chinokurudzirwa chinhu chakanaka chavari kuita ichocho uye tinoimba kuti hazvingoperere pakuvaka madhamu asi panofanira kuiswa zvekare maprojects muvanhu vakakomberedza dhamu iroro kuti vakwanise kushandisa mvura iyoyo kuti vava necheuviri. asi tinokurudzira zvakanyanya zvavari kuita president izvozvo kuti nyika ikwanise kuchengetedza mvura gore rino takawana mvura yakawanda asi kana tikasava nemadhamu mvura iyo inongoerera ichibuda munyika saka chinhu chakanaka chatinokurudzira zvakanyanya ichocho
zvii zvamunonyanyotarisira kuti zvinge zvichibva muzvirongwa zvakaita saizvozvo zvekuchengetedzwa kwemvura vamaguhu
tinenge tichitarisa Zimbabwe ine madhorobha otiwo kumaruwa vanhu vari kumadhorobha dambudziko guru ravari kuda nderekuti rigadziriswe nderekuwana mvura yekunwa mvura yekushandisa mudzimba yatingati domestic use asiwo kune vanhu vari kumaruwa chinhu chikuru chavari kutarisira kubva kumadhamu haisingori mvura yekunwa asi mvura inowapa maprojects inovabatsira kurima inovabatsira kupfuya nezvimwewo zvakawanda maactivities avanokwanisa kuita sekupfuya hove vachitengesa nezvimwe zvakangodaro saka so far ndingati hurumende yatora yatingati danho rekutanga rekuti mvura ichengetedzwe mumadhamu chechipiri taakuda kuona mvura iyoyo kana ari madhorobha ichinogadzirisa dambudziko rokushayikwa kwemvura maguta akaita sana Bulawayo yekuti mvura inoita kushanya inouya pamwe kamwe pavhiki kuHarare vari kumwa sewage ndo zvatinoda kuti mvura igadzirise kumaruwa tiri kutarisira kuti madhemu anofanira kuti abatsire pave nemairrigation scheme yekuti mvura inobatsira community kuti irime ichishandira pamwe chete vachitengesawo kuburikidza nemvura iyoyo zvikasadaro ndo hatinoti anenge mawhite elephant kuti imari inenge yakangoinvestwa asi kuri kurovera huku padehwe rashinji
totarisawo zvirongwa zviripo kare muri kuona zviri kubatsira nyika here
zvinhu zvinokwanisa kusimudzira nyika jonga asi hatidi kunyeperana kuti zvinhu zvinongoitika muchinguva chipfupi pfupi
vanga vari mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare nestudio 7 vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vari kuvira nehasha vachitsutsumwira kanzuro yavo iyo iri kuita musangano westrategic planning review muhotera inodzura kubulawayo vachiti maitiro akadai anoratidza kuti kanzuro iyi haina hanya nematambudziko ari kugara akasangana nevagari Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
Kanzuro yemasvingo yatanga musangano wemazuva maviri pahotera yeRainbow kuta reBulawayo uyo unoda kuvandudza gwaro ravo restrategic plan kuita kuti rienderane negwaro rehurumende idzva renational development strategy 1 studio 7 yaudzwa nevane ruzivo kuti mari yekugara chete pahotera iyi pamwe nekudya kwemangwanani inodarika zviuru zvinomwe zvemadhora ekuamerica pamusoro pezvo vanhu vari kumusangano uyu vari kupiwa mari dzekudya kwemasikati nemanheru studio 7 yanakwanisa kuziva kuti imari yakawanda zvakadii ichashandiswa paurongwa wese uyu vamwe vagari vanoti pari kushandiswa mari yakawanda kuitira musangano uyu kuBulawayo nekuti kanzuro yaigona kuitira musangano uyu mumahotera emasvingo akachipa yorega kupedza mari yakawanda vanhu vachidira mafuta mumota dzavo idzo dzinodya mafuta akawanda mumwe mugari wemunyararo west vaRaymond Muranganwa vati mari ichabhadhara muhotera mafuta emotokari dzevakuru nezvikafu yaigona kushandiswa muzvinhu zvakaita sekutenga mafuta emotokari dzekutakura marara kuwanisa vagari mvura nezvimwe zvakasiyana siyana
dineza kuti noshava kuti sei vakaenda ikoko kure kunodhura it was better de vakaitira muno mazvingo mune mahotera and the transport yavakashandisa kuenda kuBulawayo ikoko vakaspenda fuel yakawanda zvokuti de vakaitira kana paChevron kana paFlamboyant vavasingatomboshashandisi fuel yakawanda sezvaizvozvo
pamusangano uyu kune vanhu vanosvika makumi matatu kusanganisira vamwe vanoshanda nekanzuru vagari vanoti mari iyi inogona kushandisa kuchera zvibhorani zvitatu sezvo chimwe chete chichiita zviuru zviviri madhora ekuamerica izvo zvaizogadzisa dambudziko remvura rave nemwedzi yakawanda mune dzimwe nzvimbo mota imwe chete yetwin cab inoshandiswa nevakuru ine tangi guru rinosvika marita makumi matanhatu inoda petro inosvika madhora makumi masere ekuamerica dzikaita motokari gumi dzinoda mari inosvika madhora mazana masere iyo inogona kutenga mafuta emotokari akatakura marara kwemasondo maviri mumwe wemugari wemumusha werujego muzvare memori matambura vanoti kanzuri iri kupedza mari ichigara mahotera anofefetera uye ichidya zvikafu zvinonaka ivo vasina mvura mudzimba uye migwagwa yakazara makomba
ini semugari wemurujego akatondishamisa kunzwa kuti kanzuri yakaenda kure koso munomu mune mahotera arimo chero kunze kwedhorobha redu kwaikwanisa kuenda ikoko asi vakachuza kuti vaende uko kublawayo kwavanenge varimo mahotera vachimwa tii nemasamba anodhura vachigara mune maekoni devakaitira muno mudhorobha medu vakasevha mari kana kuri sekuno kurujekedo vakatotichererawo zvibhorani zviviri kana kuti devakatogadzirawo migwagwa yedu yapera nemakomba kuita sepfumvudza saka toona kuti kanzuro apa yakashaisha yakatambisa mari chaizvo
meya weguta remasvingo vakole maboke vati hazvisi zviita kuitira misangano yakadai kunze kwedhorobha vachiti vasarudza kure nekuti vakaitira mudhorobha ravo vanokanganiswa nemabasa anenge achiuya vari mumusangano izvo zvinozoita kuti zvinobuda mumusangano wavo zvisave nemusoro
hapana chitsva pakuita strategic meeting kublawayo zvinhu zvaigara zvichiitwa makore ese ende tisati tatoita tinoapplya kuministry ministry yoapprova ende zvakare zvavanhu vagari vemasvingo kana muchitarisa mukaona kuti mukanyanya kuongorora gwendo kwapera vekwamutare vakatodhraivha achiuya kuno kumasvingo wozvinoitira kudaro nezvekuti kana achida kuita zvinhu zviri serious tinobuda pane vanhu kuti panoita madisturbance akawanda unogona kudanwa kana uri padhuze kunge chero kana uri pagreat zimbabwe unoita muedzo wotopedzisira wadzoka mutaundi woita rimwe basa raunenge uchida kuita but kana uri kunzvimbo yakaita kure unokwanisa kuita basa rako pasina zvinokukanganisa
asi mukuru wemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo united resident and repairs alliance kana kuti mura iro rakakokwawo kumusangano uyu vaanoziva muguti vati havana kufara nekwakaitirwa musangano uyu vachiti vakatonyora tsamba kukanzuro vachikurudzira kuti dai yaitirwa musangano uyu mumasvingo asi kanzuro haina kuzvitambira
isu vatidana kuti tinopinda kumusangano iwoyo takavanyorera tsamba tichivaratidza nyonyoto yedu yekuti muri kuda kutambisa mari dzevanhu mutinoitira kure ndokubva vatipindura vakatinyorera vachitipindura vachiti vaichuza Bulawayo kuitira kuti pasaita madisturbances vanonyatsokonsentrata vachiita musangano iwoyo vakatitumira futi imwe tsamba yavaiti yakabva kuministry of local government yavaipuwa mvumo yekunoitira ikoko saka takangozotumawo munhu wedu kuti angunoatendawo asi tisina kufara
kunyange azvo sangano ravamuguti rakatumira nhumwa yaro kumusangano iri richiti rakaita izvi richinyunyuta vamwe vagari vanoti mura haifaniri kutomboonekwa iri pamusangano wakadai unoshandisa mari dzevagari zvisina musoro ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro danho rehurumende rekurambidza kuti pasave nevanotenga kunze kwenyika chibage kana zvimwe zvinhu zvinogadzirwa kubva muchibage zvichipinzwa munyika. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Kuruwe sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vati nyika yakaita rombo rakanaka rekuwana gohwo rakanaka uye danho rehurumende iri richabatsira kuti varimi vawane mari nekukasika kubva mukutengesa chibage kuGrain Marketing Board. Vamusarara vati nekuda kwekuti dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakaita seMalawi neZambia dzakawanawo gohwo rakanaka zvakakosha kuti hurumende itore danho rekuti vamwe vangade kutora mukana wekuunza chibage chine mutengo wakaderera kubva kunyika idzi vachiunza muno vasaite izvi.
Tiri kutenda hurumende nechirongwa chaaita izvino chekuti maboda ese afaro pashaye hupu kana chibage kana zvimwe zvinogadzirwa kubva muchibage zvinopinda munyika isu seindustry tichatoiswa ruoko pakubatsira kwemabasa iyaya. Izvi zvese hazvi zvokuti zviri kugadzirirwa kuti zvifadze vana mugais mamillers zviri kuitwa kuti zvidzivirire kurimwa kwezvirimwa zvedu kunyanyisa chibage muZimbabwe.
Nyika iri kutarisirwa kuve negohwo rechibage rinopfuura matani mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana. Vamusarara vati sangano ravo rine mari yarakasendeka parutivi inosvika mabhiriyoni gumi nemapfumbamwe emadhora emaRTGS yekutenga chibage kubva kuvarimi iyo vati ichabatsira pamari inobva kuhurumende yekutenga chibage ichi izvo zvichabatsira kuti varimi vapiwe mari yavo nekukasika. Hurumende yakati ichange ichitenga tani rimwe rechibage nezviuru mazana matatu nezviviri zvemadhora kana kuti 32,000 RTGS.
Kune dzimwe nyikawo zvirongwa zvimwe chete izvo kuti vemakambani vanotenga vanenge vachibage vanoendawo vono upa mari kuhurumende kana kumabhengi kuti aiwa varimi ngavawane mari yavo nenguva. Mvura painotanga kuneya zvakare muna September October varimi vanofanira kunge vakagadzira vakatenga zvose. Saka ndo zvatiri kuita. Tavimbisa hurumende mari inokwana kuita 19 billion. Takamirira ivo kuti vachipa gwara rekuti zvichafamba sei tichienda mberi.
Vamusarara vati vanotarisira kuti nekuda kwedanho ratorwa nehurumende mutengo wehupfu unotarisirwa kuderera mukati memwedzi mishoma iri kutevera. Taedza kunzwa kubva kumunyori webazi rezvekurima vaJohn Basera asi vati tibate mukuru wezvekurima mubazi ravo vaClemens Bwenje asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Mukuru wesangano reConfederation of Retailers of Zimbabwe vaDanford Mtashu vati vanotambira wadanho rehurumende asi vati panofanirwa kutorwa matanho akasimba anoita kuti munyika musazonza musisina chibage.
Panomboita oimwe nguva yekuti pakanzi pabvanwa zvinhu padzivirirwa zvinhu kuti zvisapinde vari muno vacho vanenge vaakuita madira achivhange madira achijina vaidaro vakare. Saka izvozvo ndozvatinoti hatidi unhupu hunozotevera ihwohwo, asi danho rehurumende idanho rakanaka rekuchengetedza mari yanga ichibuda yakawanda yekutenga chibage kubva kune dzimwe nyika. Nyika ngairarame nematura ayo.
Pamvunzo wekuti sei hupfu huri kunetsa kuwana muzvitoro uye mutengo wahwo uri kukwira, vamutashu vati sekuziva kwavo nhengo dzavo dziri kuita zvose zvadzinogona kuti hupfu huwanikwe. Nyika yave nemakore akawanda ichishomekerwa nechibage nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Yashika nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa zvikuru pamugano weIsrael nePalestine kusati kwamboitika kubva muna 2014 kuri kukonzera kufa kwevanhu vakawanda uye huwando hwevanhu vari kukuvara huri kuramba huchikwira. Izvo zvapa kuti sangano reUnited Nations riyambire kuti kunetsana kwenyika mbiri idzi kunogona kusvika pakuita hondo izere pakati peIsrael nePalestine. Zvombo zvehondo zviri kukandiranwa pakati pemauto emuIsrael nechikwata cheHamas chiri muGaza. Mauto emuAmerica ari muAfghanistan akwanisa kuburitsa mauto avo anosvika zvikamu gumi kubva muzana. Asi vakuru vakuru vemauto vari kusiya paine mibvunzo kubva kunhengo dzedare reCongress remuAmerica panguva iyo America iri kuswedera zvishoma nezvishoma pazuva rakatarwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ragunyana 11/2021 rekuti America inge yaburitsa mauto ayo ose muAfghanistan. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakonzera mutauro wakanyanya munyika nedanho ravo rekutambira kuwandudzwa kwebumbiro remitemo nekuwedzera makore ekuti mutongi mukuru wematare edzimhosva Baluku Malava vaenderere mberi nebasa kunyange hazvo vangavotariswa kuenda pamudyandigere nemusi wemugovera. Bumbiro remitemo rakavandudzwa raiti mutongi anoenda pamudyandigere kana asvika makore makumi manomwe. Asi chikamu chitsva chechangovandudzwa chinoti mutungamiri wenyika anokwanisa kuwedzera nemamwe makore mashanu kana mutongi aine utano hwakanaka. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanotiwo nyaya yekuti mutungamiri wenyika ndiye anenge aine masimba akawanda pakudoma vatongi iri kuburitsa pachena kuti matare aiswa mumbudu yehurumende. Vamwe vakatokwira kumatare edzimhosva vachiti zvekuti vamalava varambe vari pabasa zvinotyora bumbiro remitemo. Asi vamwe mubato reZANU PF vanoti sezvo vakakunda musarudzo zvine mutsindo vanokwanisa kuwandudza bumbiro remitemo uye hapana chakaipa kupa mutungamiri wenyika masimba akati wandei. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vari nhengo yeZANU PF vatinomuda Ishe Chinyoka uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Zvaiitwa zvese nechimbi chimbi nenzira isinganzwisisiki kubva pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nekukurumidza
kusvika pakuti vamana vava kwedzera makore zvoita kunge ndivo vega vanokwanisa kuita basa iri nyamba tine matongi vakawandisa mutemo waifanira kungoteverwa kuti makore ava malava zvaasvika makumi manomwe vava kufanira kuenda pamudyandigere sezvakatarwa mubumbiro remutemo renyika zvine hunhu zvaifanira kungoitwa ndezvekuti vamalaba pachavo vaifanira kuramba kuti vatore matanho avazotora iwaye kuti varambe vachitonga izvi zvaitwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa nemutongi mukuru vamalava zvinopiringisha bumbiro remutemo nemitemo munyika zvokonzera kuti pashaikwe nzira yekuti zvigadzirike nekuti kana vatungamiri vematare edzimhosva vaine nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinotongwa nani ndiani achatonga vatongi
vachinyoka hatingakumire iripo
constitution ndeyavanhu vanhu havazi veconstitution kana tikavona kuti ine paisiri kunyatsofamba zvakanaka tinotendegwa kuichinja nokuti ndeyedu zvakafanana nokuti izvo payakaitwa muna 2013 yakati izvo kuchaita maparlament maviri kuchiitika zvigaro 60 parliament zvamadzimai zvinongopiwa madzimai kuita inoti proportional representation asi takazviona muna 2018 kuti pakapinda madzimai mashomanene akavhotegwa mumaconstituents ndochimwe chezvinhu zvatakachinja takavona futi kuti hatina marepresentative amayouth tikaisa amendment number 2 imomo saka hakuna chinoipai hatifaniri kuisa constitution zvigamba hakuna nyika dzakawanda dzinoti majaji anofanira kuti kana asvika makore makumi manomwe 70 vorega basa even America iyoyo yagara nedemokrasi kupfuura makore mazana maviri neanoraudzira inotaura zvakangofanana naizvozvo kuti kana jaji apinda pabasa haabvi kusvika musi waanofa dai pasina kuita amendment chief justice vedu vaidai vachizosiya basa musi womugovera saka handizivi kuti vamavhinga vanoti dai tamirira vatanga vambobva here tovadzosa kana ivo mutemo uchivatendera kuti at his election kureva kuti iye jaji ndiye unozvitaura oga kuti hai handisati ndakuda kubva
kandairenyu vamavhinga
zvaitika izvi zvine kakunyadzisa kazvinako mukati nekuti vanoona vanozodzoka vofunga kuti zvichida inyaya yokuti ndikwenye ndigokwenyawo vodzokera pakuti zvichida vamalava pavakamira chaizvo vachitonga kuti vamunangagwa vakunda musarudzo dza 2018 zvichida pakazovawo nekuronga kuti mangwana ndichazokuyeukawo chinozovapa simba rekuti vatonge samutongi gava maenzanise kana pakazova nenyaya huru dzematongerwo enyika sedzinobuda musarudzo dza 2023 chii
petai chirongwa chedu vachinyoka tisaswerere kuvhiya kativa
kuri kwokuti ichokwadi chinotaurwa kuti vanhu vazhinji vari kukahadzika nezvaitiwa tichavona kuti muna 2023 vanhu vachati chii pavanoenda kunovhota izvi zvokuti kwai saka nyaya ichahotongwa nani kana ikaenda kumusoro constitution yedu inotendera kuti kana pachinge paita nyaya inoshayiwa vatongi kunotsvakwa vanhu vanoima acting judge of appeal kune majaji vakaritaya kune majaji ari ku high court vanoappointiwa as ma acting judge of appeal
gweta vari nhengo yezano pf vatinomudaishe chinyoka vashora vari parunare muHarare manzwa zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembeko yeafrica vajova mavhinga hurukuro iyi yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 iye zvino tokupai mashoko anoratidza pamiro hurumende yeamerica
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America nenyika makumi mana neshanu dzakabatana mukukurudzira sangano rinorwisa kushandiswa kwemichetura munguva yehondo reorganization for prohibition of chemical weapons kana kuti OPCW mukushora hurumende yava Bashar al-Assad vekuSyria iyo iri kuenderera mberi ichishandisa zvombo zvemuchetura. Zvombo zvemuchetura zvinotyora zvibvumirano zvakaitwa neSyria nesangano reChemical Weapons Convention kana kuti CWC, chibvumirano chekurambidza kushandiswa kwemuchetura sechombo chehondo chakabvumiramwa nenyika makumi masere nenomwe dzimwe gumi neshanu 15 dzichiramba chibvumirano ichi. Pamusoro pekushora Syria mukushandisa kwayo zvombo zvemuchetura, nyika idzi dzakabvumirana kumbomisa kodzero dzeSyria musangano reprohibition of chemical weapons, zvikuru sei kodzero yekuvhota, dzichiti kodzero idzi dzichadzorerwa kuSyria kana mukuru wesangano reprohibition of chemical weapons apedza ongororo yake. Semuenzaniso, mutauriri webazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaNed Price vanoti Syria inofanirwa kugadzirisa zvese uye inofanirwa kubudisa pachena zvombo zvayo zvemuchetura zvose isati yadzorerwa kodzero yekuvhota musangano iri. Kuvhota uku kwakaitika mushure mokubudiswa kwezvakabuda muongororo yakaitwa neOPCW gore rapera. Ongororo iyi inoti Syria iri kuramba ichishandisa zvombo zvemuchetura mushure memakore mazhinji ichiti haichashandisi muchetura muhondo. America inoti ongororo yakaitwa neOPCW gore rapera inoratidza kuti Syria yakashandisa muchetura muna 2017 nemuna 2018. America inotiwo hurumende yavaAssad yakashandisa muchetura kanosvika makumi mashanu mushure mekupinda musangano reOPCW muna 2013. Aka ndeke kutanga kuti nhengo yeOPCW itemerwe zvirango zvakadai. VaPrize vanoti America inotambira danho ratorwa nesangano reorganization for the prohibition of chemical weapons. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitwa muSyria. Maaverengerwa neni Danonoka Wande.
Ayo mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. chiri kutarisa nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 p.m. svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarten munangagwa nhasi vakumikidza dhamu remuchekeranwa iro rinonzi richarerutsa dambudziko remvura munharaunda pamwe nedhorobha remarondera. Vamwe vagari vemudhorobha remasvingo vari kuvira nehasha nekutsutsumwa vachiti kanzuro yavo iri kuitira musangano waemuhotera inodhura kuBulawayo. Magweta anorwira kodzero dzevanhu oshushikana nekuwedzerwa kwenguva yemukuru wevatongi vematare vanukumalava. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Unokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.